Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 14/2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Gava chinge pfungwa dzavo idzodzo vaone kuti nyika yakauya neropa ratiri kutaura nhasi.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vocherechedza zuva remagamba vachishora vanopikisa vachiti vanoda kudzosera minda kuvachena uye vari kupa kuti Zimbabwe itemewe zvirango.
Kana kuri kuti munhu akauya kuna chiremba achirutsa achichaya zvinongoreva kuti anokwanisa kungaita utachiona hungasanganisira kana yatingati viral illness yatoti utachiona hwevhairasi kana utachiona hwebhakteria hukapinda mudumbu hunokwanisa kukonzeresa kusano kuchaya.
Gurukota rinoona nezveutano Dr. David Parerenyatwa vanoti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vemason munangagwa vakaendeswa kusouth africa nechimbi chimbi mushure mekurwara kwavakaita nemudumbu kumusangano webato ravo rezanup f kugwanda. Gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo amaishuvai mahofa vanoshaya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yacherechedza zuva remagamba mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachiti mumwe mutevedzeri wavo vaemason munangagwa avanonzi vakadya muchetura kugwanda vari muchipatara kusouth africa uko vanonzi vave nani. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamarinda eHeroes ekanhasi vaMugabe vati vakataura nevakuru vakuru vemasoja vakavaudza kuti izvi hazvifaniri kuitika zvakare. VaMugabe vati vawanda runyararo sezvo nyika yatarisana nesarudzo dzegore rinouya.
That incident or incidents when a few soldiers took to the streets to beat policemen is regrettable. I've discussed it with the commanders and asked that they talk about it and try to prevent its recurrence.
Mukuru wemaltracial Christian Democrats vaMathias Kuchutu vaudza Studio 7 kuti mashoko avaMugabe akanaka chose sezvo nyika ichifanira kuva nerunyararo.
Chokwadi tese tinogona kuvira nemashoko akadaro kuti tinoda kuti nyika inove nerunyararo. Kwe zvakakodzera zvikuru sei kuti tizive kuti vacho vari kuitawo runyararo pavariwo kune runyararo. Endi kuda zvisina kumirawo zvakanaka nezvekuti vese ndeverunyararo, mapurisa, masoja acho, vese pamwe chete vanhu vanofanira kunge vachitorespektana.
VaMugabe vashorawo vamwe varimi vechitema avo vati vave kushanda nevamwe varimi vechichena avo vakambenge vatiza munyika.
Vari kunyengwa sekunyengwa kunoitwa madzimai masikana. Vanhurume vachibvuma, haumbofunga here kuti ndiani ari kudaro? Munhu wangu here? Farming expert wangu abva kuministry yeagriculture here? Abva kusouth africa vaakudududza zvino vakuona kuti kwavo vakatizira kuye kuine nhamo dzakakomba.
Mutungamiri wenyika ashorawo vamwe vanhu vemuZimbabwe avo vati vanotsigira zvirango zveupfumi zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzakaita seBritain. Vaenderera mberi vachitiwo hazvigoni kuti nhengo dzebato rinopikisa dziradzikwe panzvimbo inovigwa magamba yeHeroes Acre.
Tinenge tichiti gava chinge pfungwa dzavo idzodzo vaone kuti nyika yakauya neropa zvatiri kutaura nhasi. Zvino vongoramba vakasadharara kudakara munhu afa Vamo kuchima kuta daima miso pa heroes eka. Zine izeherisho. Tugumila panapa tisiti ata ikeni. Chumbufungali kuti lakure mjisi ya kasha. Nukuti singe vronzi isa ya mwisi yuwa pa heroes eka. Nukuti akabamba MDC, akabamba MDC tareko. Nika chino inisa pano, chugomu shema jichita akaitei.
Mumwe mkarwe muharare wa Johnson Chirwa, vauza Studio 7 kutuzuare magamba raka kosha chose, uyeva rume Muzimbabwe, wano rumekeza magamba, kunyanga azu vasiru kufara, ne maitre mangu magamba, akaita semtunga miru wenyika wa Mugabe. Vatu wazuara nasi, izwa ravano nyanyura angarira magamba, sina kuzoka kubwa kuondo. Mukuru webatu runopikisare Free Zim Congress wa Joseph Busha, vati zuare magamba raka kosha chose, uye magamba ose, anufanira kuchengetezwa ne urumende.
Zorore magamba rinokudzwa zvikuru nokuti ndivo vanhu vaka awasi vega asi ndivo vanhu vakanga vachitungamirira mukurwisaniswa kwakaitwa nana Smith kuti tinge tiri patiri pano. Saka tinovakudza nebasa ravakaita nezvese zvavari kuita nanhasi nokushinga kwakaita nokuzvipira kwakaita munguva idzodzo.
Mumashoko avo pazuva remagamba, mutungamiri webato guru rinopikisare Movement for Democratic Change vaMorgan Tsvangirai vati zuva ranhasi rakakosha chose uyewo zvinofadza kuti vakarwira hondo yerusununguko vave kuonawo kuti vakarwira munhu mumwe chete nemhuri yake. Vaenderera mberi vakati magamba akarwisa hurumende yeudzvanyiri yeRhodesia asi hapana kana mutsauko uripo pakati paye nehurumende yava Mugabe. Vati vanhu vese vanofanira kunyoresa kuti vavhote musarudzo dzegore rinouya kuti vachengetedze rusununguko rwavo. Vatsvangirai vati vechidiki havafaniri kubatwa kumeso navamugabe pamisangano yavari kuita mumatunhu akasiyana siyana. Vati vechidiki vanofanira kuziva kuti remangwana renyika riri mumaoko mavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Zvichakadaro kuvulawayo nhasi, vanhu vachitungamirwa nebato rezapu uye varwiri vezipura vaenda kumarinda yaLord Stanley, mushure vakazoenda kuStanley Square kunosangana sevarwiri vezipura. Vanhu ava vaisa maruva pamarinda yemagamba akaita sava Lookout Masuku. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa, avanonzi vari kurwara nemudumbu, vanonzi vakaendeswa nechimbi chimbi nendege kuchipatara chekuSouth Africa. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaudza vanhu pamarinda yaHeroes Acre nhasi kuti vaMnangagwa vari kurapwa kuJohannesburg uye havasati vadzoka. Gurukota rinoona nezveutano Dr. David Parrenyatwa vaudzawo vatori venhau muHarare nhasi kuti vaMnangagwa vave kunzwa zviri nani uye vatombotaura navo parunhare, asi vanoti vanga vachirutsa nekuchaya. Mamwe mapepa enhau munyika anoti vaMnangagwa vainge vadya chikafu chine muchetura uye vakatanga kurwara vari kumusangano webato ravo reZANU-PF kuGwanda nemusi weMugovera. Asi vachinyora paFacebook page yavo, musikuru wavaMugabe vaJason Zhuwau vakaramba mashoko ekuti vaMnangagwa vanogona kunge vakarwara nekuchikafu chavakadya kumusangano. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata munyori mukuru weZimbabwe Medical Association Dr. Enoch Maida akatanga nekuvabvunza kuti vanoona sei kana murwere achirutsa nekuchaya uye zvinorevei.
Kana kuri kuti munhu akauya kuna chiremba achirutsa achichaya, zvinongoreva kuti anokwanisa kungaita utachiona hungasanganisira kana yatingati viral illness yatoti utachiona hwevirus kana utachiona hwebacteria ukapinda mudumbu hunokwanisa kukonzeresa kutsa nokuchaya. Uyewo kana kuri kuti munhu akadyawo zvisingawirirani nemuviri wake kana zvinhu zvinokwanisa kunge zvine chokuita kana nezvinhu zvaaiswa mune zvaadya kana kuti zvaamedza zvinokwanisa kunge zvangovhiringa kana kukanganisa mamiriro emudumbu, munhu anokwanisa kurutsa akachayawo zvakare.
Saka sachiremba kuri kuti munhu auya achinzwa zvatiri kutaura izvi ende zvipi zvamunenge muongorora
kana munhu akauya achirutsa achichaya kazhinji teichitsvaka kuona kuti pane zvaadya here munguva diki inenge yapera yekuti auya tomubvunza kuti kurutsa nokuchaya uku kwakatanga rini uye kuti kwava nenguva yakareba zvakadii pane zvamakambodya here apo manga musati matanga kurutsa nokuchaya kana kuti pane zvimwe zvamaa muchinzwa here mumuviri zvingaita kuti zvikonzere kurutsa nokuchaya nokuti zvimwe zvirwerewo zvinokwanisa kukonzeresa saizvo nyangwe zvirwere zvakaita semalaria chaizvo munhu akaita chimwe chirwere chokwanisa kungoratidzawo mukurutsa nokuchaya mukusanganisira mune zvimwe zvinenge zvichionekwa pamuviri womu saka izvo ndo zvatinowanzokubvunza uye tinotarirawo kuti haana here kuwirwa nemvura yakawanda mumuviri zviya zvokuti anenge achida kuti aiswe dhiripi nokuonawo kuti paitwewo matesti ekuona kuti zvingava zviri kukonzeresa zvii nokuti ndo panotorwa zvinhu zvakaita setsvina kuti inoongororwa kuti hapana utachiona here hungava huri kukonzeresa zvinhu zvakaita vana korera vana dysentery mukurutsa imomo kana mukuchaya zvikuru sei nokutora ropa kuona kuti itsvo hadzina kuafektika here.
Dr. Enoch Maida, munyori mukuru weZimbabwe Medical Doctors Association kumashonaland vanga vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo amai Shuvai Mahofa vashaya. Sachigaro webato rezanupf mudunhu remasvingo vaEzra Chadzamira vanoti amai Mahofa vadonha mambakwedza vari pamba pavo vakazoendeswa kuchipatara uko kunonzi vazoonekwa kuti vanga vatoshaya. Vachadzamira vanoti kushaya kwaamai Mahofa kwarwadza dunhu rose remasvingo sezvo vanga vari munhu anga achishanda zvakasimba mukusimudzira dunhu iri. Vanoti sedunhu vatonyorera kare kupolitbureau yebato ravo rezanupf vachikomekedza kuti amai Mahofa vaitwe gamba renyika pachitariswa nhoroondo yekushandira nyika kwavakaita. Mukutanga kwegore rapera amai Mahofa vakamhanyiswa kuchipatara chekusouth africa mushure mekurwara vachinzi vakanga vadya chikafu chaive nemuchetura kumusangano wezanupf wakaitwa kuvictoria falls muna zvita 2015. Amai Mahofa vakagadzwa gurukota redunhu remasvingo muna kukadzi 2015 vachitsiva vakuda kwashe bhasikiti ava vakadzingwa mubato rezanupf nemuhurumende. Amai Mahofa vakambouyawo mutevedzeri wegurukota rinoona nezvemadzimai vangava vane makore makumi manomwe nemashanu ekuberekwa. Ngatinzwe hurukuro yataita navachadzamira.
Ichokwadi gurukota redu ratisiya. Vatisiya nhasi mangwanani nguva yavakolapsa vakazosengwa kuma3 voenda kuchipatara ndopavazonodeclarewa kuti vangatisiya.
Vanga vachidzimbikana here mazuva osaya?
Munhu akambodzimbikana asi mazuva ano osaya vanga vari munhu anga akasimba zvikuru ano utano hwake.
Saka urongwa hwati hwavapo here pari nhasi hwekuchengetedzwa kwavo?
Pari nhasi vanhu vakaungana pamba yavo pavanogara asi urongwa hwusati hwarongwa hwekuti vachachengetewa rini vanhu vachadzivisiwa munguva inotevera.
Sedunhu mune tarisiro here yekuti muchakomekedza kuti vaitwe gamba renyika?
Nebasa ravakabata mune zvematongerwo enyika ndiyo shuviro yedu tanyorera kudare redu guru rezvematongerwo enyika kuti vaitiwe vapuwe National Reorientation.
Tichitarisa basa ravakabata mudunhu renyu remasvingo mungatsanangura zvakadii kurasikirwa kwamungati maitwa nekushaya kwaamai Mahofa?
Isu semasvingo tarasikigwa zvizhinji nebasa rakabatiwa namai Mahofa. Anga ari munhu ari loyal kuna president, munhu ari loyal kupati rake yemusangano wezanupf, munhu anga achidzidzisa vana vari pasi pake Unifier vanga vari mai zvekare.
Vanga vari sachigaro wezanupf mudunhu remasvingo vaEzra Chadzamira vari parunare kumasvingo kwakare neStudio 7. Munyori mukuru wesangano revakarwa onde risununguko re Zimbabwe National Liberation War Veterans Association va Victor Matema Danda vanonzi vadaidzwa kumapurisa eHarare Central kuti vanobvunzurudzwa nenyaya dzavanonzi vari kutaura dzine chekuita nekuti ndiana achatora chigaro chemutungamiri wenyika Robert Mugabe kana vachinge vasiya basa. Asi magweta ava Matema Danda anonzi awirirana nemapurisa kuti vanozoenda kukamba nemusi wechitatu. Kunyanga hazvo dhamu remagunje richigara riine mvura gore rose, vagari vazhinji vepamagunje Growth Point mudunhu remashonaland west vachiri kunwa mvura yemumifuku nezvibhorani sezvo kambani yehurumende inoona nezvemvura yeZimbabwe National Water Authority kana kuti Zinwa iri kutadza kuisa pombi dzinoendesa mvura kudzimba. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vagari vekumagunje vanoti vari kufa nenyota makumbare mumvura uye vave kutyira utano hwavo nekunwa mvura isina kuchena. Momo wavagari vepamagunje Growth Point vaSamson Magura vanoti kambani yeZinwa iri kukundikana kuita zvainotarisirwa kuita pamutemo.
Isu vagari vemumagunje pano paGrowth Point tine dhemu iro risingapwi, asi mvura chai chai kuti uye kunoku ishoma. Dzimba dzakawanda hadzina mvura, vanongoti mvura yose iri kuenda kumauto. Mauto ndiye ari kutora 95% yemvura. Isusu kunoku hatina kana mvura yatirikwanisa kuva tinoshandisa. Izvezvi soo pachipatara apo mvura inongouya apo neapo. Masoja acho haasi kubhadhara mvura, asi iwo ndivo vanongoramba vachipiwa mvura. Munozviziva kuti munyika medu muno mune zvirwere zvakaita setyphoid nekorera. Tiri kutotyira kuti pamwe tichawana zvirwere izvozvi nemhaka yekuti tiri kumwa mvura yemufuku asi tine dhemu.
Pakashanyurwa dhamu remagunje nenhengo dzekomiti yeparamende inoona nezvematunhu munguva pfupi yapfuura vachiongorora mamiriro edhamu iri, vakaudzwa nemukuru anoona nezvekufambiswa kwemvura kuZinwa vaAlbert Mare kuti vagari vazhinji havasi kuwana mvura. VaMare vakati mvura yavo zhinji iri kuenda kunzvimbo inogara masoja mumagunje, asi vakati havana mari yavari kubhadharwa. VaMare vakati masoja epa23 Infantry Battalion vane chikwereti chinodarika mamiriyoni maviri. Imwe nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvematunhu variwo zvakare mugari wepamagunje Growth Point, amai Consilia Chinanzvavana vakaudza Studio 7 kuti vari kushushikana nekushaya mvura kwevagari vazhinji. Amai Chinanzvavana vanoti masoja anofanirwa kubhadhara mvura kuitira kuti kambani yeZinwa ikwanisewo kupa vamwe vagari mvura.
95% of the clean water iri kugadzirwa neZinwa iri kuenda paparaki, and paraki rine mari yeZinwa yakuchika over $2 million yaisiri kubhadhara. Ndo mari ingada ichishandiswawo neZinwa kuti ichiitira vanhu mapombi muGrowth Point vawane kumwa mvura, asi vasi pamusana pekuti hapana ari kuibhadhara. 2 million yodaivayoapo ingada yakafamba rwendo rwakareba.
Amai Chinanzvavana vanoti mhuri zhinji dziri kuwana mvura kubva murwizi runonzi Murereshi, asi vakati izvi zviri kuisa utano hweveruzhinji panjodzi. Mukuru weHurungwe District Council vaJoram Mishek Moyo vanoti kanzuro inokwanisa kugadzirisa zviri kutadzisa vagari vepamagunje kuwana mvura, asi vanoti kunyange zvazvo vakamboedza kutaura neZinwa kuti vapiwe masimba ekuwanisa vagari mvura, vakati hazvisati zvabudirira.
Ichokwadi, dhamu rakavakirwa magunje Growth Point asi havasi kuwana mvura. Nezvekuti hakuna kuitwa water recirculation nesewer recirculation neZinwa. Zvinzanzi havana mari yakakwana.
VaMari havana kutsanangura zvisere kunhengo dzeparamende kuti sei vasiri kupa kanzuro basa rekuwanisa vagari mvura. Kune dzimwe nzvimbo kunyanya maguta, Zinwa yakapa masimba kumakanzuro kuti awanise vagari mvura yakachena, asi kune dzimwewo nzvimbo dzakaita semagunje, Zinwa chete ndiyo ine basa rekuwanisa vagari mvura. Ndakamirira Studio 7 ndiri kumagunje, ndini Patricia Mudadigwa.
Makateerera kunhepfenyuro yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa919am, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muFreetown, guta guru reSierra Leone, vano tivano anodarika mazana maviri vafa mushure mekuondomoka kwevhu tichitevera mafasha muemvura. Tsaona iyi yaitika mamba kwedza nhasi yaitika mushure mekunaya kwemvura yakawandisa. Vaona zvichiitika vanoti pane gomo raondomoka mudunhu reRegent uye migwagwa yaita senzizi dzemadhaka. Apo nyika ichangobva kucherechedza vhiki rekukurudzira vana amai kuti vayamwise vana vavo vacheche mukaka chete, pane kurudzira yekuti hurumende iise mitemo yakajeka inobatsira kuti vana amai vane vana vacheche vakwanise kuita izvi pasina zvimhingamupinyi zvavanosangana nazvo. Mutoro wedu wenhau Taura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Muzvare Claramati nenyamukuta pachipatara chemupilo hospital. Muzvare Meti ndemumwe wavana nyamukuta gumi nevaviri vakasarudzwa pasi rose pasi pechirongwa cheYoung Midwives Leadership Program chinoitwa neInternational Confederation of Midwives. Chirongwa ichi chinosarudza vana nyamukuta vari pasi pemakore makumi matatu nemashanu kuti vadzidziswe kwegore nemwedzi mitanhatu zvakasiyana-siyana pamusoro pebasa rekuve nyamukuta, kusanganisira kukoshesa kurudzira madzimai ane vana vacheche kuti vayamwise vana vavo mukaka chete kubva pavanozvarwa kusvika vave nemwedzi mitanhatu inonzi exclusive breastfeeding muchirungu.
Even ivo vana amai vanotova nema advantages kana vakayamwisa vana vavo mukaka chete. Muviri wavo chaiwo unodzokera panzvimbo pawanga uri vasati vazvitakura. Nokungoyamwisa mwana vakanyatsoteerera kuti vanofanirwa kuyamwisa sei vasingapi zvimwe pamwedzi 6 yokutanga.
Ongororo yeZimbabwe Demographic Household Survey yegore ra2015 inoratidza kuti vana vari muzvikamu makumi mapfumbamwe nesere munyika vanoyamwiswa mukaka nana amai vavo, uye vana vari muzvikamu makumi mana nesere vanoyamwiswa mukaka chete kubva pakuzvarwa kusvika vave nemwedzi mitanhatu. Muzvare Meti vanoti kunyange hazvo vanhukadzi vakawanda munyika vachiyamwisa vana vavo, vakawanda vavo havaite izvi nenzira yakafanira, vachitsinhira kuti zvakakosha kuti veruzhinji vazive kukosha kwekuyamwisa vana vacheche mukaka waamai chete chete. Senzira yekukurudzira kuti vayamwise vana vavo vacheche mukaka chete, vanhukadzi vose vanenge vaine pamuviri vanodzidziswa nezvenyaya iyi pose pavanoenda kunoongororwa kuzvipatara kana kukiriniki vasati vabatsirwa. Amai Dorothy Moyo, avo vanove mumwe wemadzimai akasunungukira pachipatara chemupilo munguva pfupi yapfuura, vanoti vave kunzwisisa kukosha kwakaita kuti vayamwise mwana wavo mukaka wavo chete kusvika ave nemwedzi mitanhatu, vachitiwo kuita izvi kunobatsira kudzivirira zvirwere zvingabate mwana wavo mucheche. Izvi zvinotsinirwawo nemumwe mukadzi akangoda kuzikanwa nezita rekuti Amai Wendy, avo vakabatsirwawo mwanasikana munguva pfupi yapfuura pamupilo.
Munodzidzisa every week nenyaya dzebreastfeeding kuti mwana kwakakosherei kuti umupe breastfeeding pane mukaka wekutenga, and kuti mukaka wekutenga unonetsa nekuti sometimes mari dzacho hadzipo. Pane breastfeeding ino kumukaka unogara uripo haushayikwi. Temperature yemukaka inogara yakanaka nenyaya dzehygiene, unogara uri clean, hapana mainfections pamwana.
Pasi pechirongwa cheYoung Midwives Leadership Program, Muzvare Meti vakashanyira nyika yeMalaysia iyo vanorumbidza vachiti ine urongwa hwakajeka unokurudzira vanhukadzi kuti vayamwise vana vavo vacheche mukaka chete. Dr. Annette Moyo vanoshanda pane chimwe chipatara chehurumende muBulawayo. Vachitaura senyanzvi yezveutano yakazvimirira yega, Dr. Moyo vanoti vanorwira kodzero dzevanhukadzi vanofanirwa kurwira kuti madzimai vanoenda kumabasa vakwanise kuwana mukana wekuyamwisa vanavo vacheche variko kumabasa.
Friendly working environment kumadzimai ari kuyamwisa ndofunga kuti chinhu chakakosha chaizvo, asi handifunge kuti chinhu chinofanirwa kupindirwa nehurumende. Ndinofunga kuti ichi chinhu chinofanirwa kuitwa naemployer wese. Madzimai vachishandira nemaassociations avo vanogona kuita advocacy yekuti vakwanise kuwana zvinhu zvinosanganisira dzimba dzekuyamwisira kubasa dzinenge dzakangogadzirwa kuti ndedzekuti madzimai vaende vanowana privacy vachiyamwisa. Ndofunga kuti zvingabatsire futi kuti vakwanise kuti kana vakasvina mukaka vakwanise kuchengeta mumafriji kubasa.
World Breastfeeding Week inocherechedzwa kubva musi wanyamavhuvhu 1 kusvika nyamavhuvhu 7 gore rega rega. Sangano reUNICEF richishanda pamwe ne World Health Organization rinoti nyika makumi maviri nenhatu chete pasi rose ndidzo dzine huwandu hwevanhukadzi vanopfuura zvikamu makumi matanhatu kubva muzana vanoyamusa vana vavo mukaka chete kusvika vasvika mwedzi mitanhatu. Masangano maviri aya anoti pane zvakawanda zvinofanirwa kuitwa nenyika dzepasi rose kukurudzira vanhukadzi kuti vayamuse vana vavo vacheche mukaka chete. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Munhau dzemitambo. Vamwe vanoita zvekubheja mitambo yenhabvu vari kuzhamba mushure mekudyiwa mari dzavo mitambo yekutanga yemwaka yeEnglish Premier League. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotiudza kuti makundano aya atanga sei.
Kwakave nemufaro pamwe nekusuwa, asi kunyanya kusuwa mumitambo yekutanga yemwaka uno yeEnglish Premier Soccer League. Mushure mekunge chikwata chaivimba neveruzhinji kuti chivape mari cheChelsea chakazvambaradzwa 3-2 nekachikwata kasina mukurumbira keBurnley pamusha wavo ivo veChelsea muStamford Bridge. Zvakaitika izvi zvasiya vakawanda vachichema mushure mekukanda mari dzavo pachikwata chine mukombe weLeague ichi, icho vaitarisira kuti chichatanga makundano emwaka uno zvine mutsindo. Muongorori mukuru wemutambo wenhabvu Vafarai Kambamura vanoti matangiro aita Chelsea aya ane njodzi zvikuru mukuedza kudzivirira kwavo mukombe mukuru weLeague uyo vakatora mwaka wapera.
Chelsea itimu yakatora mukombe weEP last season, saka yanga ichitarisirwa kuti ichatanga ine udzamu. Marwerwa vakaita vakadyisa vanhu mari dzakawanda, especially maheavy punters.
Asi chikwata chinoteverwa nechaunga cheManchester United hachina kusangana nedambudziko rakadai mushure mekudambura West Ham 4-0. Zvakamira zvakadai mutambo wanga uchitarisirwa neveruzhinji wekuedzana masimba pakati pezvikwata zvine mukurumbira muZimbabwe cheDynamos neHighlanders wapera Dimbare yarohwa 2-0 mumutambo wezvikwata zviviri izvi zvashandisa vatambi kubva muzvikwata zvavo zvevechidiki. Asi vatsigiri veDynamos vabuda mumutambo uyu vachifara zvikuru mushure mezvidavado zvemutambi Godfrey Mukambi uyo akandirwa mari nevateveri vechikwata ichi papera mutambo uyu vachifarira matambiro ake. Mangwana chikwata cheHighlanders chichange chiri munhandare zvekare chichibandana neZimbabwe Defence Forces Select National Sports Stadium mumutambo wezuva remauto reDefence Forces Day. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yezuva rekurangarira magamba nekuona kuti zvavakarwira zviri kuzadziswa here. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Ese zvongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vacherechedza zuva remagamba vachishoropodza vanopikisa vachiti vanoda kudzosera minda kuvachena uye vari kupa kuti Zimbabwe iteme kwezvirango. Gurukota rinoona nezveutano Dr. David Parrenyatwa vanoti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakaendeswa kuSouth Africa nechimbi-chimbi mushure mekurwara kwavakaita. Gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo amai Shivai Mahofa vanoshaya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mwina Chris Gande na Ntungamiri Nkomo.
Thank you.